Isusu tiri kunyanyo isa simba rakawanda muSouth Africa mune vana veZimbabwe vazhinji vatinoziva kuti vanokwanisa kuenda kumba vachinoregister kuti vavote. Saka tiri kuita voters education neawareness kuti vazive kuti sei vachifanira kuti vanoregister izvozvi chero vakanga vakaregister 1980 nekuvayeuchidza kuti vhoti yavo yakakosha zvakadii pakuti tiwane maresults akanaka.
Tinoonawo kuti mapato anopikisa ari kumusha nemamwe ari kunze kwenyika kana kuti akaumbwa nevari kunze kwenyika ari kuitawo mibatanidzwa. Imi mune mumwe mubatanidzwa wamuri here?
Progressive Democrats of Zimbabwe ibato randakatanga ndiri kuno kuManchester UK. Asi ndatanga kudaro handina mamembers muUK. Ndakabva ndangoisa kumusha kuti titange kumusha tichibva tangoregister nezeki. Saka structure yedu yese national structure iri muZimbabwe asi tine mawings kuSouth Africa nekuUK as well. Saka tiri member yenera nekodzi pari zvino.
Zvimwe zvamuri kuita nevana veZimbabwe vari kunze zvii?
Tiri kuita mavoters education. Like isusu tine watinoti chief whip ari muSouth Africa. So tinoita train the trainer, tinovadzidzisa kuti biometric voters registration chii, politics chii, sei vachifanira kuparticipata mupolitics. Saka ivavo vatrainwa as matrainers pese pavanoenda paya kumusha. Tine list yekuti mudiaspora nhasi ari kuenda this week kumba ari paholiday ndiyani vanochienda manje mumadesignated provinces. Toita iye yatinoti cross pollination of ideas vachindonzwa vega zviri pasi vachivatichawo tiita maworkshop like for example this whole last 2 weeks tine UK PDZ diaspora Baba Mtika who is in Zimbabwe. He has traveled 4 provinces vachidiliver ma lectures because isusu we believe kuti ma diasporans ka they've got something to offer kumba and vari ku diaspora vanonzwisisawo sacrifice iri kuita nevari padhuze nehondo vari pedzo nehondo vachiona contribution iri kuita vamwe vavo because tinoda kubvisa iye inoti them against others vanhu tibatane because tikaramba takadividana hapana kwatinosvika.
Tinozivawo kuti muSouth Africa munosangana nezvizvarwa zveZimbabwe chitatu choga choga. Zvii zvamune muchikurukura?
Tine nguva yatinopiwa neHillbrow Radio patinotaura mapolicies epdz nezvatiri kukarira kuti tiite nekuti isusu tinoti we are solution focused. Hatisipo kuti tingosvora kuti hurumende iri kutadza pakadai pakadai kana kusvora mukuru wemubatanidzwa ripi neripi asi tiri kuuya nema solutions kuti totsvaga sei mabasa awande vana veZimbabwe vadya. Saka every Wednesday tiripo from 8 pa Hillbrow Radio